Good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Friday, December 17th, 2021. This is Live Talk. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Gibbs Dube in Maryland.
Tonight on Live Talk, we are talking about the COVID-19, farming and other issues. First, a look at COVID-19. According to the Minister of Health, 12 people died of COVID-19 in Zimbabwe yesterday and over 4,000 tested positive for COVID-19. In its daily report, the Minister of Health also said more than 4 million people have received their first dose of the COVID-19 vaccine and just over 3 million their second. Indications are that Zimbabwe, like many African nations, won't be able to achieve its target of vaccinating almost 40% of the population by end of this year. In other news, farmers in some parts of Zimbabwe say they've received little rains since the onset of the agricultural season. We have interviews with some of the farmers. At the same time, an organization known as Sister to Sister is teaching girls to be self-reliant. Gibbs.
Yabukambe mahlaba ezulu linjani lapho khona endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo namhlanje ku Live Talk sicoca ngakhona ukuthi elikwazi kakhulu iCOVID-19. So siyabona ukuthi iCOVID-19 idlubhedo sibili kule Zimbabwe. Kulo uhlangothi lwezempilakahle luyabika ukuthi kulabantu abayi-12 ababulewe iCOVID-19 izolo, bathi badlula 4,000 ngabantu abahlolwe batholakala belegciwa le-COVID-19. Yabe kanjalo ukuthi-ke abantu abadlula 4 million sebahlatshwa ijekiseni yokuqala, kwezokusithi-ke abadlula 3 million ngase bahlatshwa ijekiseni yesibili. Siyakwazi ukuthi i-COVID-19 siyabamba abantu abadlula 186,000 kwele Zimbabwe. Ye, so nxa singena kokunye sakhuluma ngakho namhlanje, sikhuluma ngabalimi, jonga abalimi sibili. Bakhala ngezulu bathi izulu alikho kwele Zimbabwe, so bayabihla sibili okunye okumangalisayo. Saphinda futhi sixoxe laba kwinhlanganiso ye-Sister to Sister, labanye abantu abangani bayabhenefitha kukhonokho jonga. Kunjalo ba.
Ndizvozvo vadiwa vateereri muchirongwa chedu nhasi cheLive Talk. Uri musi wa 17 zvita 2021, 17 December 2021. Tiri kukurukura nezvedenda reCOVID-19. Tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri pamwe nekufa naro huri kukwira zuva nezuva. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu gumi nevaviri kana kuti 12 vakafa neCOVID-19 munyika, uye vamwe zviuru zvina nemazana maviri ane makumi mana nevanomwe kana kuti 4,247 vakawanikwa vaine COVID-19. Tichitarisa nemusi wechitatu, vanhu vanokwana kuita 14 vakafa zvakare neCOVID-19. Vanodarika 4,000 zvakare vachiwanikwa vaine denda iroro. Zviri kuratidza kuti denda irori raakuenda richikwira, vanhu vange vachizvichengetedza kuitira tisaramba tichirasikirwa nehama neshamwari vari kufa neCOVID-19. Tinoona kuti kubva patanga chirwere cheCOVID-19 munyika, vanhu vabatwa nacho kusvika pari nhasi vasvika pa186,304, kana kuti zviuru zana nemakumi masere nezvitanhatu zvine mazana matatu nevana 186,304. Koti bazi rerutano rakazivisawo zvakare kuti kusvika nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vasvika pamamiriyoni mana nezviuru makumi maviri nezvitatu negumi nevatatu, kana kuti 4,023,013. Koti vabayiwa nhomba yepiri inokurudzirwa kuti vanhu vange vachiwana kudzivirirwa kuzere kubva kuCOVID-19 vakanga vasvika pamamiriyoni matatu nezviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri, kana kuti 3,035,192. Uwandu ihwohwu huri pasi pachienzaniswa neuwandu hunotarisirwa nehurumende kuti vanhu vanga vabayiwa nhomba kusvika panopera gore rino. Asi tisarasa mbereko nekufirwa nguva ichiripo pachine mazuva gumi nemana, 14 days to go kuti gore ringe richipera. Pamwe patinosvika musi wa31 December, uwandu ihwohwo hunenge hwasvikwa. Asi Zimbabwe tinonzwa kuti iri mukati medzimwe nyika muAfrica dziri kunzi dzatadza kusvika panga pachitarisirwa neWorld Health Organization kuti kusvika pari nhasi dzinge dzabaya vanhu vane uwandu hwakati. Tichatarisawo zvakare imwe nyaya iri kunetsa munyika inyaya yekunonoka kwemvura kune mamwe matunhu kune matunhu kwayanaya kwacho mvura yacho iri kunzi ishoma zvakanyanyisa saka tichatarisa nyaya iyoyo nekuti nemutoro wedu wenhau Ezra Chisas Wanda ane nzvimbo dzaakashanyira achitaura nevarimi tichizvinzwira matambudziko avari kusangana nawo kwoitawo nyaya imwe yesangano rinonzi Sister to Sister riri kubatsira vanasikana nemadzimai echidiki vari kukura nezvinhu zvakasiyana siyana ndo nyaya dzatichakurukura nhasi Gibbs.
Yes, I guess we had an interview with Rusike, that's Dr. Rusike. Can you say something about it?
Wangu tine urukuru yataita nava itai Rusike vanove mutungamiri wesangano rinorwira utano hwakanaka munharaunda recommunity working group on health pamusoro pekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 pamwe nehuwandu hwevanhu vari kufa necovid-19 ngatinzwei varusike tichikurukura navo muhurukuro iyi.
Ye lapha ke kulo baba uRusike okhulumela ojonga kanti mari ngakhona ke okubhekane labantu kulezi babo uRusike ke ukhangela khonokho ke uhambelana nezempilakahle kodwa ke sizwe ukuthi uthen lapho Rusike
abo vakashayikwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19 zvinhu zvinosiririsa zvikuru kurasikirwa nevana veZimbabwe nekuda kwedenda iri reCOVID-19 asi zviri kutiratidzawo zvekare kuti fourth wave iya yava komba yava kutiratidza kuti yasvika panguva iya iya yava kukonzeresa kurwara kwevanhu vakawanda uye kurasikirwa neupenyu kwevanhu vakawanda.
Saka poitwa sei varusike kuti vanhu vasaramba vachirasikirwa neupenyu nedenda recovid-19?
Vanhu ngatibvei mupfungwa dziya dzekutarisa zvemavharienzi. Hondo huru yatinayo ndeyekurwisana nedenda recovid-19. Toramba tichitevedzera zvese zvatagara tichiita izvo zvinotibatsira kuderedza dambudziko rekubatwa nechirwere checovid-19. Hazvinei kuti ivharienti reomicron kana kuti nderedelta, mumwe nemumwe ngatiregedzei zvamutose kuti vhairasi iri risatombopinda mumwiri medu. Nekuda kwekuti vanhu tine mitezo yakasiyana siyana, ngatibviseiwo zvekare pfungwa dziya dzekutaurwa nevamwe kunzi varienti iri riri mild harisi kunyanyorarisa vanhu pasi, asi nekuda kwekuti vanhu takasikwa zvakasiyana siyana, iwe unogona kuita munyama rikakurarisa pasi uye rikasvika pakukutorera upenyu. Saka tinoda kuramba tichipa yambiro iyoyo kune veruzhinji. Kufa kwemunhu mumwe chete chaiye zvinhu zvinofanira kutirwadza, zvinhu zvinofanira kutityisa izvozvo.
Tingatarisira here kuti denda iri richasimuka kudarika zvariri iye zvino kumberi uko varusiku?
Kumberi kwatiri kuenda uku tikaramba tichivarayirwa tiri kuona kuti vanhu vakawandisa zvikuru vanozosvika pakurasikirwa neupenyu nekuda kwedenda iri recovid-19. Asi regai nditi dambudziko riripo pari zvino izvi nderekuti vamwe vanhu vanofungidzira kuti vakawana vamapurisa kana kuti vezvemutemo ndopo votanga kuda kuedzesera kupfeka mamaski kana kuda kuedzesera kutevedzera matanho aya ari kutarwa nehurumende kuzvidzivirira. Handizvo badzi kwete, isu tiri kuti hazvinei nemapurisa izvi zvekuzvidzivirira kubva kudenda recovid-19. Kuzvidzivirira kubva kudenda recovid-19 rinotori basa rako iwe neni.
Pane vamwe varusike vari kuti nhau yedzidziso inenge iri kusarira kumashure, saka vanhu vakawanda vari kuramba vachibatwa nedenda recovid-19. Munoti
nhau yedzidziso haiperi, inongoramba ichipiwa. Nhau yekuzvichengetedza ibasa rako iwe nyamunhu, ndiwo unokwanisa kuzvichengetedza. Hakuna chinhu chinokunda upenyu. Upenyu hwakakosha, asi kuti ukwanise kuzvichengetedza muhorodho ino, iwe ndiwo unofanirwa kutiona zvaungaite kuzvidzivirira. Iwe kana wanga usati wabayiwa, chitoenda unobayiwa. Kana une hama isati yabayiwa, ikurudzire inobayiwa. Kana mudunhu mako mune vamwe vanga vasati vabayiwa, ngatikurudziranirei kuti vanhu tiende tinobayiwa. Nekuda kwekuti tikasadaro tiri kuona tatitai nyika yeSouth Africa makesi ari kukwira varikurasikirwa neupenyu varikukwira imo muno muZimbabwe makesi arikukwira varikurasikirwa neupenyu arikukwira mukatarisa nyika dzemhiri kuna UK uku makesi arikukwira saka denda recovid-19 ririkuramba richitekeshera tichinaro tikasangwara tinosangana nedambudziko rakatozokurisisa kudarika zvatakambosangana nazvo zvana masecond wave zvana mathird wave zvana madelta zviya zvichatosara pasi sezvo omicron yatasangana nayo iyi iri kudzi inotapuriranwa zviri nyore kudarika mamwe mavariants ese atambosangana nawo parizvibhedhlera.
Veuyakatonga.
Thank you so much, Gibbs. We heard there from a community working group director, Itai Rusike, Mr. Itai Rusike. He was explaining on the on concerns over the rise in COVID-19 cases and deaths. He is saying that it's an individual's responsibility to protect himself or herself from the pandemic. We should not look at the government. We should not look at organizations like his community working group on health for them to protect us. But it should be our responsibility to protect us, to protect ourselves from the pandemic. And also he says, let's not concentrate on variants, because he says people are busy comparing variants. No, this one is not as strong or as serious as Delta or other variants that they know. He says it's not time to do that. It's time to fight the pandemic, to fight COVID-19 and make sure that we stop the spread. And also he says that people should not get distracted by some who are saying this variant is not like Delta, because they say Delta was deadly, it was a fatal variant, not this one. He's saying no, let's not get distracted. Thank you, Gibbs.
Yeah, we don't get Kunoke, Kunyamuchonga, Rapage, Siswege, Ubavurusike. No service was a pillar at Tesmila Kuluma, Makunoko and Zagala, M. Chavinoke. Jarago, there's Babu City. Aban to Kumelas, we get a Bunangwabo, a Umkutano COVID-19. Utuena Ulumland, Uvigela Banyamantu, Jarus Vigelewena. Soge kunjalo ke Tonga yakutaza sibona abantu endlela njalo so silo ezintsha sibanda njalo ekubulawayo oqoke khona labanye abantu ngesikhathi se COVID-19 so ezintsha sibanda as we talking to a lot of people, you know, some of them actually selling different things on the streets. Let's listen to this interview, Tonga.
Sport was put down to hold our baggage. He sends a telegram, they got a game and was a mother letter. Lamacha, Lapare, Gamban,
waiting.
Waiting.
I'm a supplier, I'm a farmer, I'm a farmer.
unokwenza
yeah
asanga msebenzi kodwa solo wena ulobele imali emakethe
ah ukangazi wathi wolo ah mina bolo
wena ke lawo nkosiyana ngangazi ukuphe
ngangazi ukuphela isikole sezimvulele inkona la
wena ke
nantsithi angakhiphi lutho kodwa ngizana ngifela inkeza khipha bona so umsini
oh baba khiphi wena kuse ndomntana abantu wenzani bona basebenza wena
ah basebenza
bamelele lena
bamelele yasebenza ngami ngasebenza
abantwana bangaki kodwa wena lo
nganesi nangethu ayi zwina phatha iri phepha la zinto iphatha iri
wolu te wolu de lo de le de
abantu lewani
okay kodwa imali le uyithola lapha lene lesukuthi bathi
hayi kade singakathi vele senzo ukuthi sithole imali ezithiye ngokuthola lo gaga kuye hawo ne lo ukuthi sithole imali rate into
ngayo hayi lokho
hayi ukuthi wathi nge property uthenga indlu le moda
so into ihlala kuzo so zindlu zeli yaloja
I'm going to go to the house.
abe kwazi ukuthi makhe tethe umhlanga tethe beyimi tethe sokungumfisi
ilamle nje ndaba khona abantu bangenele
hayi yathuma ukhiphile ngoba umuntu yabe lolanga umuntu ufuna ukuhola ngomfumo kwakhe
okay so nikaza skat bana
ukuthengisa hayi yena le skat bapho ayiphathi
ngiye skatas go Vela sulakala sentila wabona vela basulakala omunye wabuya bekhona kuphela lowazi
uthi ah unamthuso
ukhona ngani ke number
yebo telephone
yebo kulomina
0788349404
iphinde
0788349404
Well, yeah, Chonga. So this gentleman actually is selling a lot of wares in Bulawayo.
Mm-hmm.
So they sell things like cabbages, tomatoes, and all those kind of things. And they're saying that they have never been employed, you know.
They have never held a pass, I mean, a payslip.
A payslip. So this is very tough, you know.
I know.
They've never been employed. The factories are actually closed and all those kind of things.
Mm-hmm.
And they're saying during the rain season, they've got a problem because of low business. You know, when it's raining outside, you can't be selling your wares.
Mm-hmm.
And they get cabbages, tomatoes, and all those wares from nearby farms. At times, you know, the farmers deliver some of these things. And basically, they're saying they are getting money for only transport and food, nothing else.
End to mouth.
And most of them are lodgers, you know, they can't afford to buy houses. And they went to the extent of saying, even people with payslips can't even buy houses.
Mm.
Then Ezra Jesus Wanda asked them a question about them going to their rural areas. They said, no, they can't do that. They are now very old. They are getting old, you know.
Mm.
They've never been working, and what can they do there? And they cried foul over the Zupco fares. They're saying these fares are always going up anytime. And in most cases, they're being harassed by the police, transit police and ordinary police. So they are looking for government help. What is interesting is that all of them are married. They've got their wives who are not working.
Mm-hmm.
And one of them has got six kids.
Six. Yes.
And basically, the other thing is they haven't paid lobola, you know.
Mm.
Yes, so kunjalo ke futhi.
Ongwadiwa vateereri manzwa zvakazvitaurwa nevarume vatatu vataura nemutoro wedu wenhau Ezra Jesus Wanda kuvulawayo vari kutengesa vanorama nekutengesa hansi tiri pakona paJason na 5 Avenue muvulawayo saka ndopawanowanikwa ipapo asi hanzi dambudziko nderekuti vari kungowana cheuviri chekungoti vakwanise kukwira bhazi kuenda kunotengesa kwavanenge vari nekudzokera kumba nekungotenga chikafu chezuva iroro yatingati hand to mouth. Vataurawo dambudziko rokuti kana kuchinaya vanoita matambudziko ekuti havakwanisi kunge vari panze pavanotengesera uyewo makastoma vanotenga vanoitawo vashoma nekuti hapana munhu angada kuenda kunotenga kuchinaya kazhinji kacho saka zvinovaitira kuti vanga vachinga vane makastoma akawanda. Hazvirevo kuti vanhu havatenge kana kuchinaya asi kashoma kuti munhu azoita sarudzo yekuti hanhasi regai ndiende kuna Jason kunotenga ikoko achisiya padhuze panee paine vamwe vanenge vachitengesa saka dai vaine makastoma avo ari regura vanotozoti vava vashaye kana kuchinge kuchinaya. Vataurawo dambudziko rekuti mapurisa ekanzuru hanzi tiri kuramba tichingoita wakitina gonzo nemapurisa pamwe chete nemapurisa ezrp hanzi vanenge vachingotitandanisa asi nyaya hombe yavataura inosiririsa ndeyekuti hapana ane imba hapana atabata payslip muupenyu hwake uye vati vane vana nemadzimai kumadzimai ikoko havasati vabhadhara mari yeroora kana lobhola ndo imwe nyaya yavataura. Ezra avabvunzawo kuti muri kudii kuenda kumareseva kunogara ikoko dzimwe nguva munonowana upenyu huri nani asi vati vatokura vanga vasina midzi kumareseva zvekuti kuti vachitanga kuenda kunogara kumamisha kumareseva zvinowanetsa vetavashupika vari pavari ndo nyaya yavari kutaura iyoyo tinoshuvira kuti pane vanzwa namba dzavo dzavataura vanokwanisa kunge kuchizovabata muchivabatsirawo pano nepapo. Kubatsira hakureve nekungovatengera chete, munovabatsirawo nekuvapawo mari yekuti vanokwanisa kunge vachienda kunohodha mapurazi kwavanotenga. Hanzi tinotenga mapurazi akapoteredza, ndokwavanowana. Dzimwe nguva vemapurazi vacho vanombodhirivhara vachiuya nazvo, asi kazhinji ndo vanotofamba kuenda kunotenga. Saka zvichireva kuti mari shoma yavanozowana iyoyo inobva yangoperera mutransport kuenda kunohodha kuti vadzoke vatengese gibs.
Ye kunjalo kunongoke kureva ngojonga kanomere iye amatudha lavati ahlobe kakhulu. So njalo ke silabanye ke okuthiwa yi sister to sister. This is a non-governmental organization that helps people. You know, it helps even commercial sex workers and people to actually make a living out of what they can. So in this case, they were in Kariba where they were teaching people about, you know, dangers of commercial sex work and other things. Let's listen to one of the beneficiaries of this program.
Zvasiyana nemurume zvakatanga kundionera chaizvo. Ndakatanga kufunga kuti chinhu chingatange kundipa mari chinhuzvezvisikisanaraamo ndikakorere ndine vana vairi. Ndine vana vairi ava ndakafunga kuti ndosvisa ndingaii kusvika ndakaona kunge usina kana zvaunondibatsira panini. Ndakasangana neshamwari yangu mumwe akati hatei, kune kunoti kumagava kutinoenda tichiomadorosi torwa nevarume tichitengesa bonde iyewo unokurumidza kutana. Handiratidza zvishuwa mari akanga akabata. Ndikati yo so zvakutori kubasa chaiko. Atorana naye taienda kubasa kwedu, asvika aiwa hango madziyo dziyo tichingotorwa tichingoenda tichidaro tichidaro. Asi pakasvika nguva yekuti ndakamboti rwarei, kurwara kwangu kaisingazitenda ichi ndikaendakabatwa tichirwara bonde zvirwere zvebonde zviya. Ndaenda ndaenda kukliniki tinoiditeuwa ndaisvika, asi ndakasvika rimwe zuva ndakatambudzika maonero andakaita mwezikana mabatirwo akanga aitwa kuri kukliniki yekuchaii. Ataura chirwere chake chebonde nezvaakanga aitwa mabatirwo akanga aitwa. Ndakabva ndatotya ndikabva ndabuda ndikati handitoge kuti pano kana ndichitonofa ngaditoenda tichongonofa zvangu zvakatodaro. Asi ndakarangarira ndikafunga ndakagara kuma ndikarara, asi ndaingobuda ndichinoenda kuaoo bonde riyari rega ndingoendawo hamheno zvazvinenge zvaita ikoo ndichinamboona kuti zvakamira so. Tati gare gare ndakasangana nemumwe musikana ndikamutaurira dambudziko rangu ndikati ndiri kurwara, kuti marwariro andiri kutaya ndachazvi ndiita sei, handina kana mari yekuenda kwachiremba kana mari yekuita sei. Ndopa akanditi unoziya here kuti kune inonzi sister clinic. Ndikati sister clinic ipi? Zvikanzi sister clinic iri padhuze dhuze kuseri kweyoo, apana andiri kuharare nguva iyoyo. Yova ndati horaiti ndatiende chikanzi ndokutora tinoenda toenda tese unorapwa. Kunorapwa varikana chipatara chevasikana ichocho. Kunodiwa mari zvikanzi hakungodiwa mari, unongoenda zvaungori izvozvo ndozvaunoenda vakaita. Zvechiwa ndakatorana naye ndikaenda kuchipatara. Ndichisvika kuchipatara ndanga ndine stigma yandakange ndinayo yekuonda pavhenge ndamboenda ndichida kuti ndirapwe. Ndakasvika ipapo zvishwa mabatirwo andakaitwa pazosvika nzvimbo inonzi special. Handizive kuti kana dhimwari vakanga vati unoenda kuti uwane here kana kuti uitese, handizivi. Ndakabatwa zvekuti handina kunzwisisa kuti kune zvakadaro zvairiko zvichiitika. Ndakarapwa ndikapedza.
Ye lapho ke umama uyakhuluma sibili ukuthi yena wake wabanjwa umkhuhlane wecansi. Uthi ke yena uphila wayephila ngakhonokho ukuthi abedinga amadoda esiya layo emacansini lezinto ezinjalo. Uthe sekunjalo ke wabanjwa umkhuhlane lowo, uthe sumbambile umkhuhlane kwaba nzima kakhulu ukuthi ayelatshwe. Wayeseharale lapho untombazane, wahlala sibili isikhathi eside engelatshwanga kodwa esenza umsebenzi. So wasesithi ngelilanga wahlangana lomunye umama nje wacela ukuthi azi ukuthi yena kambe wancedekala njani ezebhekane lakho lokho. So wasekhuluma-ke ukuthi hhayi nxa ufuna ukuthi uncedakale phambi endaweni okuthiwa yi-sister to sister, lapho-ke uzancedwa khona. So wasehamba-ke wayelatshwa uthi bamamukela kuhle kakhulu. Jonga umama la.
Ndizozo. Yes, we heard from one of the women who are being assisted by sister to sister, she was explaining how she got into prostitution. That was after she divorced and had to take care of two kids. And she was wondering how she was going to take care of the kids. And she said at that time, even having a stall or a market was not going to help her. But while she was pondering what to do, she met a friend who enticed her. She showed the money she was making from prostitution, and well, the next thing she was convinced and joined the trade. And by doing that, she also exposed herself to many diseases, sexually transmitted diseases. And during that course of time, she contracted that disease and went to a clinic where she sought assistance. But while she was waiting for her turn to get treated, there was another lady who also had STIs. And she said that the way the lady was treated by the nursing staff at that clinic, she just had to slip out of the clinic and vowed never to seek any treatment because she was humiliated. So she said while she was still nursing that STI, she was still doing the business because she had to fend for her kids. Imagine how many people she was meeting and spreading the STIs. And then a friend later introduced her to sister clinic where she got treated. And that stigma she was carrying, she said she never felt it again, Gibbs.
It is a very tough profession, Chonga. But when I say Mamalava, Lavatana Kuran Lavantu, Grasso Pogunyong Malsa, about some of the senses in Tresne. Let's listen to another person here who is relatively young, talking about her experience about life, you know. Says life is something else.
Okay. HIV and AIDS.
There you are, Chunga. So that's a young lady who is talking about, you know, some of these STIs and things like that. So, you know, it's always a worry, you know, among these youngsters that they always do these things because it is nature, you know, and they have to do it at times. But then we always contain the way they have to do it, like, you know, don't abstain from sex before marriage and all those kind of things. So I know that you and I present cultural programs over the weekend.
Yeah.
And in most cases, we talk to such people and they express a lot of, you know, feelings about, you know, how elderly people used to protect themselves from having some sexual engagements before marriage. But they're saying this time around, you know, when the economy is low and when people are facing so many challenges, they end up doing these things because they have no alternative, Chunga, according to them.
Mm-hmm.
So they end up indulging in sex. And it's so disappointing that at one stage you'll see that many, many of these youths are actually doing such things.
Mm-hmm. Yeah, you know, so, Gibbs, what hurts most is that she is talking of now the young girls or the young generation, she says it's no longer possible to tell them to abstain from sex. But what needs to be done now is to tell them how to have safe sex. You see the difference now, Gibbs?
Yes, yes, yes.
Mm.
So that's a problem, really.
Mm.
So now let's go ahead with some other people that actually were recorded by Nono Rai. You know, he was interviewing them on different things. Some of them he was asking about, you know, Studio 7, whether they like it or not, and all those kind of things. So just roll.
Politics, I'm a straight direct. Ngani thabisa ukuthi wena uwezana ukukhuluma iqinisele ngayo?
Yi, ngabezana straight. Abafundi. Babani, bathi abazali babo. Abantu sempili nabo. Abasizalayo singabasizizulu cha isizukulwane. Kodwa hey izana abe MDC MDC kodwa yebo sidabula igogo lapha. Silapha thina singabo lapha.
Ugogo lo ngubizile uyangibone lapha wena. Uyawubona ugogo?
Ngiyangibona kakhulu kabisini.
Uyangakutshela ukuthi ugogo uyadibeka liyakaliwa kudla i-welfare.
Uyancishwa. Soja kwefika ihole.
So nxa ubatshela abanye bakho bathini?
Bathi ngabe MDC. Babancitshwa. Bathi ngabe MDC. Why? No reason why. Kodwa ibasidabulayo abasizanayo bengabazali okhokho ogogo. Kanti nabantwana nane 35 years, 45 years. But iyahola everything. Everything loka holi kathole kathole ilungelo lakhe engumuntu
obuthi ngobwenzeni ukuthi ngoba wasupport enye iparty
iya kuphela simple that uyaforswa ukuthi asupport
kodwa uhulumende phela kawufuni lokhu
hayi kakufuni
uhulumende kakufuni okwenziwa ngabantu bona abakhona besigabele
exactly
ngoba lokhu ukudla kumele kuthole umuntu onke
kakufuni
uzayenzani manje ayita
angizangihlalela nabe ngiphiwa ngabantu
abakithi
nabe ngiphiwa ngabantu abakithi wona laba abakwenzayo
There you are, Chunga. I think you can hear that she's very much worried about what is happening in the village, you know. So she's not getting any food from the government. She's not, benefiting from the social welfare kind of funding and all those kind of things. So according to this ZANU-PF official, or let me say a ZANU-PF member in the area, this is not permissible. This is not allowed. You know, they are doing the wrong things. Some of these people that are actually denying your food. So he's saying that it should be rectified. He's going to make some kind of appeal to the local authorities so that she benefits from what she's supposed to get from the local area.
Kwenza ndoda la cha kuyini lokwenza
ukhofu
uzama ukhiphana bangaba la ke ngoku okay zebra ke sporta sithuka round the sport munjani ubani
hayi mina ngiyunamzamo
unamzamo
wasala selwa gwelo lapha eDagare
he
yeah
liyasakula la
asiyasakula sibili
It is a man
that
he got to see at him. Good job,
what is Zulunya?
I should be So I have a little child's day to talk about that.
Yeah, I see
a child's day to talk about that. So, who's walk on the road to the
road? Who's one is city, you know?
Eh.
I who's a city? I'm not sure.
What am I going to pay the world, gentlemen?
I'm not going to pay the world. What's going on? I want to cut this thing. I don't have a villa on God.
Hi. When I'm going to make the young
people, I'm not saying. So, early planting here, parties.
Why is the road don't catch up?
Aye, I'll catch up and sell a man.
Sell a man?
Again. That's what I'm about to try planting. In Aliana, I said, I'm going to go to Mama. Ngale kulama sunflower kulama bele into ezijeneyo
ilanga lichisa ngaka vele liyachaya kunje
hayi siyachaya sibi vela thina sise Africa la yikho kusebenza kwakhona
so ungakhuthaza njani abanye ababothi babe njengawo vela wonke abanye zingamagcike ngokulalotha
hayi ngihlazi ngifisa ukuba isiboneleyo njengomuntu okhonzayo umuntu okhonza kumele abe lomehluko
ukhonzana
mina ngingena ibandla lesabatha 70 Adventist sikhuthaza ukusebenza kuphi ivila kalingahle
yeah kumele ivila lingahle
kodwa abasebenza yeye abantu basebenze so ikwese ukukhuthaza nayo ukuphuma eBhayibheli
so sasetshezwa ukuthule lapha kuhlatshelwa lengoma
hayi siyake sihlalele ngathi indlima ukuthi sithe sibalutshwane
yeah okay yes
wonga ukuthathe
hlabela ngathaba
Those women, you know, singing and doing all these kind of things, Joga. And it seems, you know, these are ways of people enjoying themselves while they're working. And according to this lady, you know, it's a question of having learned some of these practices from elderly people, their mother, and so forth. So people have got these kind of historical experiences, which are being used now for crop cultivation.
Ndizvo zvogipse nguva taikurawo kana nesu maiti kana muchishanda kana kusakura makatiwandei panongotangwa rumbo rwiyo vamwotanga kudairira ndima inofamba munozongoona matopedza kusakura zvamamwe muchiita ndizvo zvavachitwa nemadzimai vanga vachisakura mudunhu revhungu kuloa gweru kwakaenda mutoro wedu wenhau Ezra Swanda achinoona zvavari kuita nenyaya dzekurima tafara zvikuru taona amai varatidza munda wavo vati vane chibage vane nzungu vane masunflower vataura kuti vari kubatsirwa nevazukuru vavo kushanda ikoko vachitaura kuti izvo zvavari kuita izvi zvekudyara nguva ichiripo vamwe vachimirira kuti kuchanai vanoita early planting andakazvidzidziswa nevabereki asi vaionawo zvakare vamwe vemunharaunda vakabudirira vachishandisa nzira idzodzo dzekurima ndo zvinhu zvinoitika kana kwese takaona kana hurumende zvino iri kushandisa pfumbudza vanhu vanogara vachera makomba panongoita first rains muhamaisa chibage pasi asi vamwe vaya vanenge vachimirira kutarisa mvura yemudenga vanenge vachingoramba vachichema kuti mvura yanonoka there are no rains but vamwe vari kutofamba nendima Gibbs
iye akuzisicho lapha ngekansi kuti mukansi labanwanga
hayi nyathaba ukuba lawo mthathi wendaba mina ngukansila walapelo wagwelo kuwat 7 komduviwa uBenjamin Mbhala evunku emigensi
lapha-ke kansila siyabhodabhoda sixoxa labantu lapha abantu lo nyaka kukhanya isomiso komile la
ya komile kakhulu komile kakhulu abantu befuna nje ukuthi bazisebenzele babe lokudla ukuze kuthi bakwanise ukufundisa abantu babo but umumu ukhanya ngani uyasiphika ngoba kathesi abantu bavele bajayele ukuthi khonana noma kuwaze kube lindlala enjani but ngo-December kumele tizululine so abantu beyisithi izululini lanilwalelo bafaka salima kunkokuncane kodwa-ke kathesi izululiseli sibalekele asazi ukuthi kuzahamba njani ngoba kathesi khonokho okwenzakalayo ukwenza ukuthi khona esigabeni kube lamasela sibe lama-robberies amathathu yona liviki khona phakithi isigabeni sakosuku nengi abantu bangeke bezwe ukuthi thethi ngithengisa inkomo kumbeni umntanakho ulotsholiwe kumbeni kunjaninjani bekubonakala umalayitsha evele egoli kumbe ebhotswane ethwele izinto inxeyele zizinto ezinyangakhona ziyabe zidlula lezi ezinye zakho izo lezi ezikhona ziyabe zincela uphutho lokuncane phakathi kwemoda yona leyo abantu bakulande busuku bafuna ukugogoda bafuna ukuthi bakubulazibulaezinto kodwa-ke in general abantu bevele bephila ngokukorokotsa igold ma okathesi yakwazi la umgodi ungaze kube nendawo eyithiwa igold hambe ndingayigebha yini uzokwanise 20 years 30 years ndigebha ngamakhuba so far so kathesi ha le mgodi angkhona kayisakhiphi into sezinzima akusela abantu basakwanisa ukuthi baziphilise but besikhangelele nje ukuthi kunkulunkulu ngabe ithi izulu liyana uhulumende bebisile umhlanyelo ama-fertilizer abantu baqayisa ukuthi wonke imuzi every household wathola but now iproblem esikhona ukuthi akwabaningi bazange balimi vele abalimanga total umbulo ubona lapha senzakala ngancedwa i-rain gauge. So sasifundiswe ngabadomeni ukuthi ungayibona i-rain gauge yakho nxa kuwukuthi wawuthi ulilile watshaya amagoda akho gatshopo intwasa liyana ingazibe yi-2023 hlanyela. So mina ngayibona yi-2023 noma yayingagcwalisanga sifula athi ngathatha amagodi lana ngafaka umumbu wamphansi senzisenza ukukhugula mbijani inhlabathi phezulu ukuthi umumbu uphume, umumbu waphuma kwaze kuye ungumfefezo nje kodwa kathesi yikwelo bengilakho. So bengithembele ukuthi nxa ingabe ningabuya futhi kwesibili hundred futhi kodwa abaningi abanaindima eyodwa ephumileyo ingilanda kwazi ukungaba serious nxa kuyekuukuthi abantu abenza ngalo. So besikhangelele ukuthi nje lapha kimi nxa kuyikuthi izulu lingabuya nje kanye nje linokuzwa ukuthi umfula uyagcwala hayi think athe kuzaba ngcono ukuthi sikwanise ukuthi sisupportane. Ubumbu ngoba khona esigabeni noma abanye bangawutholanga edlonga abantu begwanisa ukuthi umila uluye komunye akuthezela igogoko uyagwanisa ukuthi uphile. So yikho kukhona
kodwa-ke kunjani ngendaba zakho ze-development kule indawo?
Right, i-development ibizama sibili kibe khona sisebenza kuhle lo MPU Omega besile bridge lapha libambanisa iward 4 inkawana lemdubiwa. So ibridge leli lokhu lisakhiwa alipheli kuhle sazi ukuphambaniseka kanjani okuthi lingapheli. So ku-development lapha yiyo kade sikhangeke khona. Now sisebenzisa ama-irrigation indawo yakithi le iward 7 leba lama-irrigation ayi-2 irrigation yomdubiwa kuzozi irrigation emambanjeni nga zonke lezi irrigation azisebenzi. But so ungazani kathi sibazama ukuthi bavusele leliya ngapha kithi emambanjeni kulabadoda akhona lapha ngama-NGOs awe-SIP incedisana le-government yiwo abathi khona nabazaqalisa next year ngo-January. But ngendaba ze-COVID-19 lezi asazi umba kuzaphumelela because kathesi abantu sebetrainiwe kuthiwa ama-greater scheme abantu abasebenza bengaphandle kwe-irrigation. Yona irrigation yangkhona vele ngempila abantu 168 abantu kabagwananga abantu basala ngaphandle. So lawa ama-NGOs afuna ukuvuselela laphana basebesithi ebantwini thina lina lingangeni 168 kodwa abangaphandle laba kumele silifundise ukuthi kuyelo ngama-projects okukhona ukufuya inkukhu, ukufuya imbuzi, ukufuyani. So kathesi isikhathi sonke lesi bebhizi betrain abantu ukuthi khona bona bangaziwa ujanuwari lowaqali nxa kwesisikhathi kungavula i-irrigation kuzaba lokungconywana abantu noma ngazi baswele esikorokotzeni kodwa bazagijimela ku-development. Leyani yangale eshagari layo Omega bezama layo ukuthi achaya ipressure lapha achaya khona ukuthi mbinqe ingavukelele nxa ingaba khona so far it will be so good.
Kodwa zombangazona kuthule kulezi sifo kula kudlongdlongo.
No thina lapha kithi elogwelo so far athi ngakawubona ukudlongdlongo uqiniswe lihle singabantu abazwisanayo even noma uyi-opposition uyi-ruling party opposition hayi kasilo amangamazi even last election lezi zadlulayo zange ngibone omunye umuntu owatshaya omunye wathini. Kube kuyasaba le policy yokuthi asifuni umuntu obuye gqoka amaglazi ovele iHarare kumbe ovele eBulawayo kumbe ovela ngapha azosixiga la asuke lapho sethu sesixegile asuke agade ibega abuyele lapha abuyela khona. Thina sisale siyizakhamuzi sisala siyakhalelana lapho omunye angafela sihamba siyegebhelana sigqibelana. So nge-politics ukuthi sibuye sizoxegwa ngabanye abantu nge-politics asiluku asikuvumi lokho so sakwala lokho.
Hayi siyabonga mpani.
Ye hayi siyabonga siyabonga kusasa ngani lingahlala libuye sizolesi highlighter sibone umgwaqo ogradiwe uyagradeka sibithi siphanjaniswa le-bridge kuphela.
Yes, and we had a local leader here saying a lot about what is happening. You know, he's saying that the rains are late and many people have not planted anything on their fields. But it's hopeful that maybe there could be some significant rain within the next few days. So we are going to wait and see what is going to happen. And at the same time, he says there are some irrigation schemes that are in a lower Gweru. But the problem is that not everybody has been allocated land in those grazing, in those
irrigation schemes.
And at the same time, he's talking about goat rearing, poultry, and all those kind of projects that are being done, you know, in the area. And he says, you know, there's this issue of violence around, which is not too common in terms of people beating up each other for political reasons. But now there are people who just rob, you know, locals. If you sell your cow, you just break into your house and steal, you know? Yeah.
You know, Zimungwa gives the nyaye ku simu zamatu, nukana yatungati
urbanization. Inenge ya unzo zvakare matambudziko munzvimbo dzakawanda. Hakusi kochete kwandiri kunzwa kuri kuita dambudziko iro rekuti kuri kubiwa vanhu vachipaza dzimba vachiba vakatakura kana kupakata zvombo. Tirikuona kana kumusha kwangu kwandobva inini kuzumba uko. Nemamurewa umu. Tirikunzwa nyaya dzakadaro dzirikutaurwa munzvimbo dzakawanda. Dzauya nebudiriro dzirikuitika mumareserva. Tikona mareserva vanhu vari kuvaka dzimba dzakanaka zvakuitawo kukwezva mbavha dzakufungwa kuti ndokune kuine mari munhu atengesa pfuma yake vaakumuteera vachimubira hazvisi zvinhu zvakanaka izvozvo Gibbs.
Kujalo, so lastly we've got this lady who is a local leader as well. Let's hear what she is saying to Ezra. Jesus one.
Nangusobhukumisokunengivizo rami uJennifer Hove.
Yebo, sobhuku ulapha esigabeni sakukuthiwa kungabula
Kusukuneni village.
Kwenzakalani abantu bathini la?
Abantu sebekhala ngezulu. Zulu abana ayi kungabe lokho kunje so singalamba.
Alini izulu?
Hayi izulu alikho. Kungabe kungayenza ukuthi amadona lani kungabe kungangenela masinya. Ukuthi sithole uncedo kusesemasinyane. Kungabe kungasiphathisa.
Lina njengoba sobhuku liyakhuluma nohulumeni nangithi bathini uhulumeni?
Lokho kuthiwe kusalungiselelwa kulungiselelwa ukuthi kube kuyabangcono asike wazi kodwa hayi ngendlela esikhangelele ngayo uhulumeni yakhe asincedise lapha nalapha. Into esikhala ngayo esigabeni sethu ngabe sinceda ngepolice ngobana sesiyandele izigebenga kakhulu.
Zenzana
bayangenelwa akucaci ukuthi kwenzakalani kodwa ngokubona kwethu problem singayo thina esigabeni ukuthi abantu sihlala lapho
benzana abezigebeni
bayangenela abantwana abaya bengani umuntu bangabakwazi ukuthi luwana laluwana ungani lokhu imadla nyana kwakhe ngani ulako okuncane yikho lapho abalala khona sebekhona khona apho ebusuku.
Bezothatha imali
yona leya.
Ungathengisa izifuyo babe bezoyithatha.
Bavele bahlala bekwazi ukuthi laphana lalaphana le problem. Kule mali. Yiproblem esingaya sikwazi ukuthi lingasincedisa njani. Ukuthi singancediseka njani ukuthi ngabe kungaba le police eduzane. Lathi futhi abazali bakhona okunye siyafihla. Yiproblem.
Kunomntana lekhaya.
Okunye siyafihla. The problem is.
Well, Archon, as well, she's really said that there are so many robberies around these days, you know. She says, just like what the other traditional leader was saying, you know, whenever you sell a car or do anything, you know, there's some criminals around. But she says some of these criminals, suspects are being protected by local people. Because it's a local boy stealing from a local person. So that becomes very difficult.
Yes, that's not in do sabuku amai wawa mudunu ravari munhu anenge achiziva zviri kuitika zvekuti zvavataura zvinhu zvavanenge vachitoziva ndo zviri kutora nzvimbo Gibbs.
Yes, on that note, I think we end our show today. We wish to thank Ezra Jesus Wanda for providing all these videos, and Nunurai Jena, he also provided brilliant videos that we have been using today, and we thank everybody who participated in today's show. Signing off from Maryland, this is Gibbs Dube saying good night, Zimbabwe.
Atishitenda wakaita irusike ve community working group on health vatine hurukuru yatashandisa muchirongwa chino yataita navo anokuonekai achitimurata zvakanaka. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Good night.